zvaturikunyanya chemanazvo mubhajetiri inyaya yemitengo yakwira zvekuti vanhu vedu vezimbabwe vanotambira mari shoma vanotambira maRTGS havakwanisi kunge vachizvitenga ukatarisa kuti $4 kurehwa iyoyo ukaipidigura kuisa kumaRTGS imari inoshamisa vashoma vanokwanisa kuti vaibate munyika yezimbabwe pamusoro paizvozvo tinoona kuti hurumende yavamunangagwa iripo isiri pamutemo iyi iri kuenderera mberi nenyaya yekutora mari kuvanhu zvakanyanya kudzvanya vanhu zviya zviya kuita kuyamwa vanhu zvatiri kuona zvichiitika panhau dzemataxi nhau dzematogeti idzo dzatiri kutaura nedzimwe dzakasiyana siyana zvinoratidza kuti chihurumende chisina kana hanya nevanhu
tiri kuona kuti bhajeti iri rakapasiswa gore rapera muna 2023 asi imi sebato mave kuunyunyuta nhasi patanga kushanda mari dzemitero idzi sei makatadza kunyunyuta kana kuramba pakaparurwa bhajeti
hatina kutanga kunyunyuta nhasi takataura nhau iyi ikataugwa nevamiriri vedu vemuparamende kuti zviri kuitwa hazvina kunaka asi hurumende iyi ihurumende isingateedzeri mutemo haiteedzeri zveparamendi zvinenge zvapasiswa namunangagwa namuturi ncuve zvinongoendeswa zvichingopfuudzwa mutemo ichidambura mudamburwa ichi zvichiiswa panzvimbo ndo zvakaitika takataura kubudget planning mamps edu akanga ariko achitaura kuti aiwa izvazviiti tikataurawo mune zvakawanda kuti no zviri kuitwa hazviiti asi vanenge vakaisa zvitanda munzeve nenhau yemakaro nenhau yekuda kusveta ropa muvanhu kuti ivo vega vadye vasiye vanhu vese vemuzimbabwe vari panzara
mune matanho amuchatorawo here sebato kuratidza kunyunyuta kwenyu uku
isusu hatina matanho akawanda atinotora takatotaura tikati aiwa zviri kuitwa izvo hazvifaniri kunge zvichiitwa it is now up to vanhu vemuzimbabwe kuti vamirewo vachitaura kuti aiwa mitengo iri kuiswa haisi pamutemo mitengo iri kuiswa haisi kuirirana nezviri munyika vana vezimbabwe vanofanira kuti vazvirambe izvi vachinyora mapetisheni vachitaura mumaredhiyo vachiita zvese zvinobvumirwa nebumbiro remutemo kuti vaite kuratidzira hurumende yezanupief kuti zvavari kuita zvokubira vanhu mari hazvisiri zvo zviri kudiwa munyika vanhu havachagoni kutengesa munhu wese akunzi anofanira kuita tax clearance nyange mainformal sector nyange kasmall business anofanira kubhadhara tax asi hurumende yacho haina mafacilities yayati yaisira vanhu kuti vabhadhare kuti tax yavo vanenge vachibhadhara kana infrastructure yekuti vabhenefite saka zvese izvi vanhu vezimbabwe tiri kuvakurudzira kuti vazvirambe varambe kubhadhara mitero isina maturo varambe kubhadhara mari dzinoda kubiwa namutuli vataure vanyore mapetitions vaite zvese zvavanokwanisa zviri pasi pebumbiro nemutemo wenyika kuratidzira hurumende kuti zvairi kuita sandizvo zvinofanira kunge zvichiitwa nehurumende hurumende inofanira kunge ichibetsera vanhu ichirerutsira vanhu iri poor government asi tine hurumende kutoratidza kuti toda kutoomesera vana vezimbabwe ruzhinji rwezimbabwe rusina mari nemikana nemabasa anoita kuti vakwanise kubhadhara mari dzekudaidziwa.